Nash TV.
Ona, ona, zakazinde jambo chengeta iwe.
Hapana chicha kuwira iwe.
Ona, ona,
ndimenari ndicha kuchengeta.
Ona, ona, zakazinde jambo chengeta iwe.
Hapana chicha kuwira iwe.
Ona, ona,
ndimenari ndicha kuchengeta iwe.
Pauno famba uchikwidza uchidzika uchiseka ndindenge ndinewe. Pauno fara uchisuwa uchitamba uchidona ndindenge ndinewe. Usakanganwe paye Moze gungwa mberi kwake Faro shure. Ndakango muti bora mberi ipapo ipapo kungwa dambo.
Ona, ona, zakatende jambo chengeta iwe.
Hapana chicha kuwira iwe.
Ona, ona,
chakachengeta
iwe. Ona, ona, zakachende chango chengeta iwe.
Hapana chicha kuwira iwe.
Ona, ona,
chakachende chango
chengeta iwe. Ona, ona, zakachende chango chengeta iwe.
Hapana chicha kuwira iwe.
Ona, ona,
chakachende chango chengeta iwe.
Shikanze, siya mwari wako hana basa. Shikanze, siya mwari wako hauna mari. Shikanze, siya mwari wako hauna mwana. No, 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 no.
Ndini, ndaka pase mbanta vidaro ve Goriati. Ndini, je, ndaka ita tangeri asaru mwene shumba.
Ndino kura nzira, pasina nzira. Ndinona isamvura mugwenga.
Ndino pa upenyo,
upenyo,
yeah, yeah.